Ndingati mashoko anofadza zvikuru kunzwa achibuda kumukuru wenyika uye zvepagungano rinenge rakakura kudaro, nekuti ndinovimba kuti veruzhinji vanogona kunge vakaita chiri mumusakasaka chinozvinzira vakanzwa zvichitaurwawo ipapo. Mashoko iwawo ndingati zveshuwa akanaka mukuti imo tiri kuona kuti kunyangwe zvazvo vanhurume vari kubhinya vana vari kupiwa makore akawanda mutirongo, zviri kuramba zvichingoitika. Ini chinosuwisa ndechekuti zviri kutowedzera zuva nezuva.
Zvii zvingaitwe kuti zvakataurwa navamugabe izvi zvisaperere mukutaura badzi, asi kuti zviwanikwe izvo zvichishandiswa kuti zvidzikise kubhinywa kwevana vadiki?
Semufungo wangu ndichipindura mubvunzo wavaitaura ivo kuti saka chii chatingaite, ndinoda kuti inini teboka rinoshanda rakazvimirira tingakurudzira zvikuru kuti hongu ngavarambe vachipiwa mutongo yakarebesesa iyoyi, asiwo neparutivi isu vemaboka anoshanda akazvimiririra tichiedzana pose patinogona kuti tiite basa rakawanda mukuedza kushandura pfungwa dzevanhu chaidzo chaidzo zvakanangana nenyaya yekubhinywa kwevana. Because tinoona kuti kuitika kwazvo ndekwekuti kunyangwe mitemo iripo, maattitudes evanhu kana kuti maonero nemafungiro avo maererano nemunhukadzi achiri akasara kumashure. Saka tinofanira kuti tiite zvirongwa zvekuti vanhu pfungwa dzavo dzinge dzinobatirana pamwe chete nemitemo, kuti vazive kuti kubhinya uye kubhinya vana vadiki imhosva and zvakaipa. Hatifanira kunge tiri vanhu vanozvitolerata musociety medu. Saka pachine basa rakawanda zvikuru rekuedza kuchinja maattitudes iwawo nebehavior dzakadaro.
Tinoona kuti isvondo rinouya pasi rose richange richirangarira zuva reInternational Day of the Women. Imi sesangano rinoshanda nemadzimai nevana vechidiki, vasikana vechidiki, muchange muchiita chii?
Gore rino tine veMinistry of Health vachange varipo ivo vachipa dzidziso neruzivo maererano nenyaya dzehutano zvikuru sei hwakanangana nemadzimai echidiki nevanasikana. Tichange zvakare tine vaya vanopa psychosocial support pfungwa idzodzo, uyezve tichipanana simba rokuti tinofanira kuramba tichienderera mberi mukurwira kodzero dzedu semadzimai tichicelebrata through a concert.